A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, October the 4th, 2018, where today we'll be discussing about the cholera epidemic and its impact on families as well as the price increases. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Sithandekile Mhlanga. Again, welcome to the Women's Roundtable. Today you are looking at the cholera epidemic, which has claimed 50 lives. We'll also be looking at the price increases and how they affect families.
And to join our discussion, please phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
And Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on the 4930, 5940 and 15455 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 o'clock p.m.
And don't forget that we're also live streaming. You can catch us at VOA Studio 7 and also VOA Shona and VOA Ndebele and join in the conversation right away.
Yes, and the Health Ministry yesterday launched an immunization program where it will be administering vaccinations to people living in the most affected suburbs of Glenview and Guwatana.
Let's take a listen to Dr. Portia Manangazara of the Health Ministry when she was talking about the program and what they're hoping to do.
Itaparura chirongwa chekupa lagari vemuharare. Takanangana ne 4 suburbs kutanga, Mbare, Glen Nora, Glenview ne Budiriro. Taka taparira ushiri pamutemo ku Budiriro, tichitungamirirwa na Minister of Health va Omoyo. Tangatine zvakare meya wekutare Harare ne vanhu vakawanda. Chirongwa chatiri kupa priority kuma health workers kuti vawane nhomba inodzivirira cholera iyi. Sekuchiva kwenyu kolera yatekeshera muHarare. Pari zvino masuburbs 22 ane dambudziko rekorera. Asi kwakanyanya kutekeshera chirwere ichi ndiyo masuburbs 4 andataurayo. Saka takawana rombo rakanaka senyika. Takapuwa zveemergency half a million doses zveoral cholera vaccine. Saka kubva musi wa 3 October kusvika musi wa 7 October. Vagari vekumbare Budiriro, Glenview neGlen Nora vanofanira kuenda kunzvimbo dzavanoziva vana vechikoro tiri kuvaona kuchikoro kwavo ikoko vamwe vagari vemucommunity kumacommunity center kumachechi nedzimwe nzvimbo dzavanosangana pazvirongwa zvedu zveutano chiri kuavoida zvipatara maclinics nekuti kuzvipatara pari zvino kuri kutoonekwa varwere vane dambudziko rekorera munhu wese akasununguka nhomba yekorera inopuhwa munhu ane gore zvichienda mberi. Saka as long as you are 1 year and above, unokwanisa kunowana nhomba yekorera iyoyo. Tiri kukumbirisa kuti vanogara kune mama suburbs asiri Mbare, Budiriro, Glenview neGlen Nora vamirire mukana wavo nekuti musi wesvondo, svondo rineri, tiri kutowana zvakare mamwe madoses 900,000.
We were hearing there from Dr. Portia Manangazira, the epidemiologist for the Health Ministry, talking about the program that they are having in some of the worst hit areas by cholera.
Yebo ke siyalambulela kuhlelo lwethu lamhlanje lapho esicubungula khona ezikhathaza abesifazana. Lamhla ke siphatha udaba lwesifudo secholera lona esaqhamuka eHarare emalokichini yambalwa. Kodwa sizaphinda sikhangele njalo uhlupho olukhona elizweni olokuqonga kwentengo yempahla. Siyananzelela ukuthi impahla iqongile ikakhulu kumaviki lenyanga ezimpalo ezedluleyo. Kodwa abanye bathi ingani ukuqonga lokhu sokuphezulu kakhulu kulandela ukwethulwa koluhlu lokusetshenziswa kwemali lezinye nje inhlelo zikahulumende. Ngosiba lukhulu webhanga elikhulu ele Reserve Bank umnumzana John Mangudya kanye lo bona ngezemali kuhulumende umnumzana Mthuli Ncube Njalo ke lapho elimzwe ekhuluma ke ubekungu dokotela Portia Mananganzira yena ke ubechasisa ukuthi kule jekiseni ezabe ihlatshwa abantu abahlala emalokitshini lapho okulesihudo se-cholera lesi kakhulu njalo abantu kumele behambe bayehlatshwa amalokitshi lawo kuyabe kuhamba nje ixesha labo lingafika behambe ubebalisa nje ukuthi obani baya behlatshwa nini kodwa amalokitshi lawo agoqela iGlenview, iGlenora, iMbare, iKuwatana lePutiriro. Yikho ke lapho abantu abahamba bayihlatshwa khona leyo iJackson. Kodwa ke nxa ufuna ukusitshela ukuthi kwenzakalani kwesakho isigaba ngomkhuhlane lo kumbe ngokuqonga kwempahla yezinto ungasitshayela ucingo usitshele ukuthi kuhamba njani njalo kuyini ofisa ukuthi uhulumende ngabe uyakwenza ukuqeda lolu hlupho kanye lokuthi abantu baphila njani njengoba intengo yempahla isikhuphoke kangaka.
Aiwa kune avo vachangobva kupinda muchirongwa chedu tiri kutaura nhasi pamusoro pedambudziko rekorera uyezve iro rawanikwa iro richiuraya vanhu vazhinji nyanya muguta reHarare saka tanga tiri kunzwa Dr. Portia Mananganzira veMinister of Health kana kuti vebazi rezveutano vachitaura ivo pamusoro pechirongwa chavainacho chakatanga nezuro chekubayira nhomba vanhu vanomugara munzvimbo idzodzi dzakabatwa nekorera kuitira kuti vawanikwe ivo vachidzivirira kubata chirwere uyezve nekutapurirawo vamwe asi tinezve vamwe madzimai vanga vari kutaura vari imomo muHarare vachitaurawo pfungwa dzavo pamusoro pezvimwe zvavari kudzidziswa panyaya yekutapurirana chirwere ichochi chekorera regai tiende kwavari tinzwe kuti vanga vari kuti chii
kwedu kutinoo nemarira akabva kuitika takaona kuti vanhu vanga vanoruzivo aita vanhu vakasvika vasingabatane maoko vogeza maoko vakubuda vogeza maoko vaibika vaitoona kuti chikafu vasuka mirivo nejiki vachiona kuti hapana nhunzi ziri kudi kuvhara zvatacheka zvese mune makavhara nokusuka midziyo yacho nemishonga zviri kirini nokuona kuti vamachekera mavheji enyu otsvinaimai muchitaira nenguva saka hapana munhu nhama yasvika pakupera hatinawo takawanza agwara takatoona kuti vanhu vanga vanoruzivo vanga vane ruzivo rwakakwana vachikoekedzana kuti tinjere kune korera sikana uyajindo unongodiwa papo pamunhu pako serfaijini pangodi iitwe kuitira kuti zirochi korera aiwa vanhu tichatakona kuti vanhu vanozova vanhu vasingarari pamariro vozova ivo kuti avaya vakabata maoko achidi achienda ramaokoachi achienda vakaona kuti vanhu mukazara mukaungana panoitika zvinhu zvakadi zvakasiyana siyana nenyaya yekuchimbuziwo kuvaivo vanhu mushoka yanga iri muchimbuzi tichisa tichigeza after 20 minutes kugeza chimbuzi
Kolera iri kuuraya kolera yapedza hama neshamwari asi vazhinji taakuziva kuti tinodzivirira sei kolera kuutsanana kuti tichibva mutoilet togeza maoko tichibata chikafu togeza maoko chikafu chedu tinofanira kudya chichipisa ende tinofanira kugeza mafruits edu hatifanirwi kungoti kumhoresana takufanira kumhoresana nezvibhakera kana kusati kumhoresana zvachose tine hama yakaenda kunazareta vakarwara bamunini namainini kawani bamunini vachibva varapirwa kuGlenview but vakangoti vachivakaadmitwa vaadmitwa think for 4 hours ndobva vanzi chiendai kumba because panapa pazarisa vachisvika kumba vazvaita futi serious bva vadzoserwa futi kuhospital kunazareta vari kurapwa but vanhu vari kurara pasi and zviri kunzi zvimwe zvinhu zvakaita semagloves neimwe mishonga hakuna saka hatizive manje kuti chakunyanyouraya vanhu kushayikwa kwemishonga yekuvarapisa here
aiwa apo tanga tiri kunzwa kubva kune mamwe madzimai vari muguta reHarare vachitaura ivo zvavari kusangana nazvo zuva nezuva vanga vari kutaura kuti nyanya pamariro vari kuona kuti vanhu vari kupiwa dzidziso yekuti hamufaniri kubatana zvive zvatinoita zvekuti tokubatai maoko aiwa batanai rovanai zvibhakera uyezve pakugeza miriwo nezvimwewo vari kuti ivo vakadzidziswa kuti miriwo inofanira kuchekerwa pakachena zvimbuzi zvichigara zvakachena kuitira kuti vanhu vasatapurira dambudziko irori rekorera tanzwa zvemwe mudzimai achitaura iye kuti chiri kunyanyonetsa ndechekuti mishonga yekurapa iyo chirwere chekorera inenge iri kuti shomokei nekuti ari kuti hama yake yakabatwa nechirwere ichi asi haana kuzonyatsonzwisisa kuti zvii zvakazoitika saka ndo zvimwe zvatiri kutarisa kuti dambudziko iri riri kunyanyosanganwa naanaani uye zvekupi uye zvekuti zvii zvingaitwe neveruzhinji kuti muwanikwe imi musingatapurirane chirwere ichi mungazive sei kuti anacho nevamwewo vari kuda kutaura nenyaya yekukwira kwemitengo yezvinhu munogona kupindawo muchirongwa nhasi tiri kuvhura mamicrofoni edu kuti mutaure tichinzwanana kuti muri kupi uyezve kwakamira sei kwamuri ikoko star
Yebo ke labo abasanda kwesixhumase njengoba silazisile sicubungula udaba lwesihudo se-cholera isiqhamuke eHarare njalo sikhangela lokuqonga kwentengo yempahla. Ukuqonga kwentengo yempahla ke yikho ukukhanya kuthalise abantu abaningi elizweni amagabha avuzayo. Siyananzelela ukuthi abanye bathi lwezinye impahla basazitholi ezitolo. Kukanti ke lezi abazitholayo lazo intengo isiyehluke kakhulu kulalokho abebeyithenga ngakho izolo kumbe kuthange. Ngakho ke usitshayele ucingo usitshele ukuthi kwenzakalani esigabeni sakho kumbe usilandele kukhasi lethu le-Facebook ku-VOA Ndebele.com lakho usitshele ukuthi kuhamba njani kumbe usithumele umlayezelo. Njengokwakhathesi ke sithanda ukubonga labo abasilandelayo kukhasi lethu le-Facebook. Silo David Ndlovu, silo Khumbulani Ncube uthi hello, silo Tina Shebox, silo uMike Mnikelo Dube uthi yena usibukele ekhona ngale ke eSouth Africa ePretoria. Njalo silo Prince Mushuna liqhubekelisi ubukele njalo lisitshayele ucingo, sizaphinda sikutshayele lathi usitshele ukuthi kuyini okufuna ukukhuluma ngakho khonapho, njalo kuyini okukhathazayo, njalo izindlela bani obona ingane uhulumende angalungisa ngazo konke lokho okuhluphayo.
Ayi wathi daumbochingamidza vari palive feed yedu parizvino tinokuchingamidza isibusisiwe chezi ari kuti hello Zimbabwe. Islam Machazi, I think Istambo mutaura ari kuti hello family Ntombi Mhlanga Tokoza ari pano. Patrick Abraham Sungai Shamisa Chinotsimba ari kuti makadiko. Thomas Junior Chivenga vari pano. Tembani Gwerewe ari pano. Tonderai Marwira ari kuti hello. Tembekile Mhlanga Njimba ari ndinofarira chirongwa chenyu, avaisa hati yake. Tendai Mashonga ari kuti hello sisimavi, makadiko mukoma. Tendai kana ndisisa handizive kuno tiri nani zvedu. Also tambenge taisa post yekuti munyore mafungiro enyu, saka regai timboverenga vamwe vanyora. Pana Show Piri ari pano ari kuda kuti tigombata Edson Ndawana ari pano ambonyora achiti iyo nyaya yekolera inyaya yepombi dzakagadzirwa kudhara chaiko chaiko, dzinoda kuti dzigadziriswe kanaka. Uye zvari kushushika naye achiti ko vari kuita basa rekutengesa mari, mari vari kuiwana kupi vanotengesa mari mumigwagwa? Ari kuti ndifonerei, ndobva akanda namba dzake. Ino kichibodo ari pano ari kuti tichakupai pfungwa dzedu, abva atipa namba dzake. Kane Makuhana anzi ndifonerei. Christopher Matare anzi please ndifonereiwo. Tafi Zingwe ari pano. Nyasha Manea ari pano akanda namba dzake ari kuZimbabwe, ari kuda kuti ataure. Tonderai Humba Chimbanje, hanzi namba ndinoisa asi hamutifonere, ndobva akanda zvakare namba dzake. Saka aiwa ndinoshuvira kuti nhasi mukoma tonderai muchapinda pachirongwa, nekuti nhasi tiri kutora vanhu vese, nekuti munhu wese anogona kunge achibatwa nedambudziko irori rekorera uyezve nyaya yekukwira kwemitengo yezvinhu. Talenti Mapisa ari kuti gavhumendi haina hanya nevanhu, dai vambounza vakuru pamepo tivabvunze mubvunzo, nekuti zviri kuitika munyika tinoona hapana chiri kunyatsonakidza pari zvino. Saka ari kuti dai imi maikwanisa kuti muunze vakuru ivava vatinyatsokuvabvunza kuti zvii zviri kuitika panyaya iyoyi yekorera uyezve nekukwira kuri kuita mitengo. Maleni Rock Rukoche ari pano anyora namba dzake achiti komi. Pardon Mugumbate hanzi chiko chiri kuitika panyaya dzemari? Saka ndo zvimwe zviri kutaura vamwe vari pano palive feed yedu, uyezve pane vamwe vambonyora vachiti tivafonere. Saka aiwa tichawanikwa isusu tichikufonerai, takamirira zvedu kuti tinzwe vanyarikani vedu vatakamirira. Takamirira Dr. Aposha Manangazira, avo vane chirongwa chakaparurwa munzvimbo dzarura nekorera. Star, so I've been reading here some comments. I had posted a post earlier on from some of our followers on the Facebook, Shona Facebook page. All of them seem to be saying the same thing, that they know that, you know, the main cause of cholera right now are the older pipes, and government needs to replace those. So they are saying, government, we need to call some representatives from government so they can come on some of these programs, and, you know, these people can call them to task.
Yes, and it's fortunate that we are waiting for such people here. Mm-hmm. And we also joined by Forgive Mahlangu, Natalie Sivizi. Yes, Sivizi, Forgive, Siyathaba ukuthi ulawe ulathi lapha esibukele emsakazweni kubabona kude. Njalo sithanda ukuthi silikhumbuze ukuthi lanxa nje umkhuhlane lo kuthiwa subulele abantu abanga machumi amahlanu i50 elizweni ubungaqhamukanga kakhulu kangako kobulawayo banenge abalaliswayo ensukwini ezedluliyo becatshangelwa ukuthi mhlawumbe balawo kodwa hayi kuficaka lokuthi ayisiwo sakhulumakele lesiphathamandla salawo manispala wasitshela unkosikazi nesesasifanda ukuthi hayi laba bantu kuficakela ukuthi abala mphuhlane wesifudo seholela kodwa ukhona wabhubhayo okwakuthiwa uvelela eHarare wobulawayo ngenxa yalowo mkhuhlane lomunye waficakala elawo kodwa ngezinye indlela singathi bayenelisa ukwenza lokho okuthiwa yikuwu-container ukuthi ungasabalala ugcwale emalokitshini wonke ngakho nje asikaze sizwe ukuthi abantu bathola amagabha avuzayo ngawo khona le egwabalanda enjube eluveve emagwegwe elobhengula hayi kodwa ke uhlupho lwamanzi luyalube khona kokuthi kwesinye isikhathi kuyavalwa amanzi kwamanye amalokitshi kwathi impompi zabo basazilungisa kodwa nxa kwenzile lokho kuyabe kulamatanka awamabhawuza ukuthi abantu bengahamba bayithatha khona amanzi ke ukwenzela ukuthi ngoba umkhuhlane lo kukhanya uyamemetha kakhulu nxa ungalamanzi ahlanzekileyo njalo izibi ukuchithwa lakho sakhuluma le council yathi iyazama imizamo eminingi kanye lokulungisa izitichi lezo umavila sebentshela ngazo ukuthi lazo khona ngale emalokitshini eHarare bakhala ngakho ukuthi uyafica abantwana bedlalela esitichini ezidubukileyo kulamanzi alengcikeza okuyikho kwenza umkhuhlane le umemetheke kodwa ke lapha kuhlelo sikhangelela ukuthi sizabalaye udokotela ovela kuhulumende ozasichasisela ke ukuthi bayenza imizamo bani ukuthi benqabele lokho njengoba silitshelile ngejekiseni leyi abayijova abantu ukuthi bengabi lalo umkhuhlane.
We continue to take some of our people that are coming in on our Facebook pages. Thank you very much for following us. We are talking about cholera and also the price increases. So today we're opening up our mic. You can literally write your number and we will call you so you can give us your take on the issue. As you know, currently 50 people have died from cholera. I spoke to Dr. Manangazira of the Health Ministry earlier on and we are expecting her on the program. But she was able to say that they are trying to contain the epidemic. And what they've also done is they have actually, been able to start vaccinating people in the most affected areas. But let's go to Mr. Samuel Wadzai, who heads a vendors association in Harare. Hello, Wadzai, makadi enyu.
Tinofara sisi makadi emi.
Ai, watiri wadi, chimbotisa nangureo kuti kwa kamira sei panyaya yeva notenge samu migwagwa. Tichona utivakange yeva mbovis kwa neurumende vachinzi ndo vamwe varuku unza dambu ziku iro rekorera.
Muzuri kungoendeza mberi hurumende iri kushandisa zvakachisimba kubvisa mavenda mustreet nhasi chaiye tatoona marori akawanda wanda nemapurisa ezimbabwe public police vakabata navo nemapurisa ekanzuru vachitenderera muguta reHarare chinangwa chiri chokuti vesengesa mumigwagwa ngavabude chirongwa chavari kuendeza mberi isu seboka ndofunga mavonero edu takangataura kubva kare kuti aiwa dambudziko harigadziriswe nekumhanyidzana kwatiri kuona kuitika masi rinogadziriswa nokugara pasi poonekwa kuti zvingachinja sei kana pane maproblems aripo ogadziriswa sei saka ndo zvatiri kuramba tichiona zvichiitika mumaguta ese haisi Harare chete maguta ese even kumasvingo kwandanga ndi kugweru tiringowana maripoti akadaro toona rongomhanyiswa every day in my street but dzingwa kuti budai muri kukonzeresa outbreak yekorea.
Sangano renyu rinonzi chizvi uye zvirine mavenda akawanda sei?
Sangano redu rinonzi Vendors Initiative for Social and Economic Transformation muchidimbu zvingomirira kuti VSED. VSED ine mamembers nyika yese muHarare kumasvingo kwamutare kugweru ine membership inosvika kumathousands. Kana taura mamembers like mamembers edu ari musystem yedu but tinoshanda neese zvake akasununguka kushanda neboka redu tinomirira vese vari kurarama nokutengesa sezvo zvinhu zvakaoma munyika kudai.
Zvii zvamuri kunzwa kubva kune mamwe maguta tichinyanyoona kuti nhasi matotaura kuti imomo muHarare panga patori nemapurisa anga achifamba achitsvaga kuti obvisa mavenda papi?
Na nyaya ndiyo imechete zuri kumetika marari doza tukona zuri kumetika kune manga guta nyaya ndiyo imechete kuti wanwari kubiswa muma matinga tu mtau nchaimu chaimu muya kundi ndai budai ibai kutengesera ipapo pati tambu zikoratina aronezi nechirunga chirugitu andiche wanwari kubiswa pasi natana nguje kutuwenda kutengesera kupi mchidumbu ndirunguti taita risila kuti uumende ni matanzu wazo udai umatangu wazaka zimenzimbo kutu wanwainde kutengesera imimi ni inimu nuzitila kuti kana wanu wakatika wabisa izi kati wala iti endai for example sifuta wala kino kwa rari kuti endai mwati letra kukumibuku Coca-Cola kukumibuku na kuna kukote ndiri woldi kusina matoilet kusina mvura yacho kiwele tekura nechino pera sei kiyo wanewa wachetu wachino tengesera panzimbo zisina kushambidika makastoma zacha uya achitenga mafuta apana mvura asa wachitenga wanewa apana po kuendela kumatoilet kushambisa saka atisi kugadrisa problem enda ugadrisa problem ngati vakile wanu ngati create nzimbo kundo tengesera zaka chena zaka shambidika apana venda lona kundo tengesera wakashambidika ambuziko tungo rina wezi manu kumbisai pamuru tengesera natasina kukutula hende ende vamwari kunyeba kuti hanzi kune kwakava kwakutwa mavenda zaita kunoti hatindotengesera takaita ongororo isusu marare nezvimwezvi kundi ndekupi kwati kuti vanhu vaende kundotengesera kunotaurwa kwati hakuna vafasiliti saka tinenge tinonyeberana kana tinga taa chokwadi.
Aiwa tinokutendai chaizvo vawadzai nemashoko enyu iwaya muve nezuva rakanaka.
Notenda
sisi. Bye bye. I hear you've got a call.
Yeah, onga ngichasisele ukuthi ube sithini umnumzana siza thatha ke omnye njalo umnumzana uMike Mnikelo Dube siyakwamukela kuhlela.
Eh makadini.
Aiwa tiri nani makadi yenyu tiri kusaura nani uye zvemuri kupi?
Ndi Mike Mnikelo Dube Pretoria South Africa.
Ehe taurai pfungwa dzenyu tinzwe.
Ah kungwa dziripo ndedzekuti tikatarira zvino zvizhinji zviri kushanda muna Harare unoona kuti zvinhu zvakudhara saka zvezvida kuti hurumende igadzirise ise zvinhu zvinyuwani ndokuti pamwe vanhu kuda health yedu ingave inenge iri nani.
Saka apa mune hama here dziri kumusha uyezve ivo vari kutii nemamiriro akaita zvinhu panyaya iyoyi yechirwere chekorera?
Hama dzakazara kumusha kuHarare dziriko kuBulawayo dziriko kunana Gweru dziriko asi kuti ivo vanototaurawo kuti zvinhu zvakatooma kuoma kwekaita zvinhu inyaya yendikati yezvematongerwo enyika kuti hurumende yedu haitarisiri vanhu kuti vanhu vayo vangararama sei vanozvitarisira ivo pachavo top brass yehurumende.
Yeah. Aiwa mashoko makukutu mukoma muve nezuva rakanaka munotaura ndevelere.
Ndinongoti taure hangu ndiri mundevere asi somunhu wakakura kune vanotaura chishona ndangova zvese.
Saka imbokuluma inasisi sita hapana pamungotaura zvamamuri kutaura sita.
Kukuluma chaiko kunototi netseo.
Aiwa pakanaka muve nezuva rakanaka.
Ndinotenda zvikuru sisi mafelasi.
Bye-bye.
Chao.
Our caller there, just like what others were saying, is also reiterating that he feels that some of the pipes, especially in Harare, are old.
Yes.
And things need to be sorted out. And he's also saying that the people that are actually in power are not there for the people. He feels they are letting the people down. And he says there has to be political will by the government to rectify the situation.
Yes, and we know most of it is the issue of money because
yes.
They are talking of replacing, the municipalities always talk of replacing all those pipes. And you're talking of kilometers and kilometers of pipes, not just maintaining where it breaks.
Uh-huh.
So they need a complete overhaul of the system. But
yes.
As it is, they can only respond to breakages and maintenance.
Yes.
Yebo ke lapho siyezwa abalaleli bakhuluma okuningi okuchiyeneyo ngokwenzakala khonale eHarare ngodaba lwesifudo secholera. Kodwa ukhumbule ukuthi lawe ungasitshayela ucingo nje usitshele ufuna ukuxoxa ngakho phakathi kwayo leyo cholera kumbe usitshele ukuthi kuliphatha njani lokho okwenzakeleyo. ngombiko owethulwe ngusiba lukhulu webhanga lelizwe le-Reserve Bank umnumzana Godwin Mangudi akanyelo kukhulunywe ngumnumzana Mthuli Ncube yena obona ngezemali. Likubona njani lokho abaningi bebekhonona ngokuthi sokulomthelo usukhuphukile ukuthi bawubhadale lapho emabhanga izimali zabo njalo abanye abathandi khonokho ukuthi sokwehlukanisiwe ukuthi sokule account eyinye yohlobo olunye lwemali yakwamanye yamazwe yama-bond notes laleyo futhi emali yemafonini ukuthi hayi kambe uhulumende ngabe zama ukuthi ubathathela imali yini kumbe hayi. Njalo siyezwa ukuthi intengo zempahla seziqonge ukumangalisayo lokho kwenzakele lokho. Usitshele ukuthi kwenzakalani kweyakho indawo.
Regate mbovere ngazve kune avo vari kupano pa Facebook page yedu yeVOA shona pane achengetai chirinda ari kuti maswera sei tiri kukunzwai but unable to watch because network problem. Aiwa tinokuchingamidza ipachirongwa pana memory kudangirana ari kuti hello hello kwa muruo sisi memory pano nasi tiri kukurukura pamusoro pedambudziko rechirwere chekorera uyezve kana pane vamwe vadakutaurawo nenyaya yemitengo iri kunzi iyo yakwira. Kwese kwese uyai zvenyu tiwani kwe tichikurukura ipo pano nhasi tine tiri kukupai mukana vangave vari madzimai kana vana baba uyai nhasi tikurukure tiri kukupai mukana kuti titaura netiona kuti zvofamba sei nekuti sekuziva kwamuri kuita Ministry of Health kana bazi rezveutano riri kuti riri kuita zvese zvarinokwanisa kuitira kuti rirwise denda irori rekorera ranyanyotekeshera munzvimbo dzakadai seGlenview nekuwadzana uyezve tiri kuonawo vamwe vanhu zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvichibatanidza mari kungave kuri kuUnited Kingdom kuAustralia kana imo muno muAmerica vari kubatanidza mari vari zvikwata vachiedza kubatsira kuti vanhu vagowanikwa ivo vachitengerwa zvinhu zvakadai semagraves nemishonga iyayi yekunwa nemapiritsi ekuisa mvura saka zvimwe zvezvinhu zviri kuitika pari zvino. Tuda kunzwa kwamuri kuti imi muri kuriona sei dambudziko irori rekorera uyezve muri kuwana dzidzo yakakwana here nekuti vamwe vari kutoti ivo vari kudzidziswa kuti kana muchinge masvika padambudziko rekorera irori kana pamichato nezvimwe zvakadaro vanhu ngavasamhoresana maoko parufu vanhu ngavasamhoresana maoko ngavangoita zvekudaiwo zvibhakera kuitira kuti musawanikwe muchitapurirana utachiwana ihoyu. Star, over to you.
Yebo ke mavela sisizo ukuthi sesilomunye umlaleli ecingweni ngubani silaye
Siyamthandwa Nkomo linjani?
Hayi siyaphila Mankomo ufona ungaphi kwelizwe?
Ngise UK.
Oh kunjani khona ngapha e UK?
Ah kuyaqanda.
Mhm. Ye kodwa kukaqandisisi kakhulu phela akukaqandisisi kakhulu njoba singafiki esikhathini sokugodona. Mhm. Oh ngapho selikuyiwe nto.
Iye sesingena phakathi kwayo.
Selingena ye. Hey khona manje kuza kuqanda ngamandla ke siphakathi laphakathi.
Ya kuza kuqanda
manje. Lati vele sesiya khona. Ye ungaphosa elakho ke ngodaba lolo lusekhuthe.
Iye ah thina ndasiko ekhaya kodwa siyenza nje ugururu wethu ukuthi va vathoni ngokwekhaya lokho. I think i problem ekhona eZimbabwe ukuthi even nalabo abalamabhizimusi baphongukuwavula nje bengafakanga la ma-toilet. Mina I remember uhamba kwami khathi sekhaya ngokubo April ngangena even e-chicken inn. I-chicken inn i-toilet yangkhona i-flush kodwa i-business abantu bayathenga and banengi. Why ama-business wonke eZimbabwe bengaqali ngokufaka ama-toilet? Bangakwenza ama-business anjalo.
Ye, mboni ngani imithetho iyabamba ngamandla ukuthi iyabaphoqa ukuthi kube le-toilet, kube le-sambuzi, kungabi le-business. Ngoba unless usitsho ukuthi zikhona izambuzi kodwa zisebenze. Njengoba usithi ayingaflashi i-chicken inn.
Ye, akonto chicken inn kuhlala kuthenga abantu.
Mhm.
Ye.
Ye kodwa singathi manenga ama business
abantu abangakhokheli ilokuzeni indawo abatheka indawo zonke lapho okulama business khona abe help.
Mhm.
Ukuthi khona indawo ezinjengako chicken ina ama business la makhulu lapho kuthala kuthenga khona abantu. Kulama toilet yini? Ungakhangela indawo le emarenkini akulama toilet.
Yeah.
Abantu vele bavagezi izandla bahamba bayithengisela abantu ukudla. Khona pho lezandla umuntu phongo uhambe toilet ayechama umbaye ngaphandle kagezi izandla.
Yeah, kodwa akhona phela lawana. Akhona lawana ama toilet awe rankini, lawana amaningi, lawana ama public toilet, even la lawana kwazimbele okhe khona ku hype le city hall. Kodwa kumbe singathi kumele ukuthi bawahlambe angangcoli njalo asebenze.
Ye, anja kona ukuthi nxa ungena kwapana vele uhlangabezwa kuthu. Abantu bafunga ubhotshela phansi bathiye kunjalo, akulala hygiene. Ukuthi ngoba umuntu nxa engafica i-toilet ingaflash, uyazi uyaprefer ukuthi abhotshele phansi khonapho. Ye.
Yeah.
Kumele kube lelo khuzeni, kube abantu bebe strict, country ibe strict, ihambe ama toilet by toilet, especially kuma public locations, kuma public areas, behamba be check ukuthi khona ku clean yini. Akwenzakali konke lokho eZimbabwe.
Yes, siyabonga. Manje njengabantu abahlala khona,
abavula ama business, ababahloli ukuthi ama toilet abo aya functiona yini. Kula ma resources amanzi ukuthi khona nxa umuntu engaya ngaphandle kumbe ayenza kwenza etoilet uyakwanisa ukuflash into zonke lezo vela kula bantu abakufetsha.
Yeah, hayi siyabonga nje kusixhasa kuhlelo, siyabonga umbono wakho. Kodwa ungasitshelela ukugcina ukuthi uthini ngokukhwela kwentengo yempahla leyi, kuyathumezeka yini ekhaya ukuthi abantu bethenge?
Yeah, mina uyazi ukuthi kuyangimangalisa izinto, of course ziyakhwela. Siyakhala, of course, kodwa mina into engimangalisa lapha isinkwa, of course in say UK, thina isinkwa lapha e-UK sisithenga nge-$1.75. Ukhangele compared to i-pound le-US dollar, abantu bayabekhala ukuthi isinkwa engxenye la i-government, I don't know, kumbe engxenye badinga ukuyitheka okumbijana. Thina lapha isinkwa, of course, sisithenga nge-$1.75.
Yeah,
kulungile. £1.75. So mina uyazi kuya kunzime, kuyangizimela ukuthi ngithi ukuthi khona izinto zakho na ziyadura. How? I don't know.
Yeah, ngoba bona bevela imali leyo bengalayo, bengayiholi. Hayi kulungile, sibongile ukuxoxa lawe kuhlelo. Siyabonga umbono wakho Manko.
Oh, kulungile.
Ube lesuku
lwakho. Siyathakazelela ukuthi engxenye uhulumende uzana, nceda abantu nje abanika imisebenzi. Ukuthi nje la ihulumende andivele lama-elections asanda kuphela. Ngaba banika nje i-chance ukuthi benze lokhu lalokhu here and there. Uhulumende la upresident usagijima nje indawo zonke, uhambe ecela izinto, uhambe usacela izinto.
Ama-elections
asanda ukwedlula and uNovemba kakho khatshana ukuthi nguye othetha umbuso. Abantu kabamnika ichance ayenze izinto omnyaka lo mnyaka ukaphela sikafiki kulokhu zenu eminyakeni ukuthi kuphele sesiyafika ufozi kuNovemba kodwa ama-elections la asanda kuphela.
Ye, nithemba balaleleke abantu
ukuvuka zikhona.
Siyabonga kakhulu
izinto zonke ziyadingwa.
Kulungi.
Abaniki lokhu zenu i-government ichance ukuthi ilungisifike.
Regatins with Nemo Mtere River Panari. Hello.
Hello, Magadi. Enyu.
Tiri wadi tukisa ora nani uye zemuri kupi mkwasha?
Muruta ora ona mananda ku South Africa kuno ku Johannesburg.
Taura enyu tins.
Ndati nditange nokumkwasha saini pamwe chete nemhuri yese Zimbabwe vari ku Zimbabwe.
Aiwa tinokukwasha
saini. Ndoda kuti panapa paita inonzi mai vatsvamusana mwana akatsva dumbu. Dambudziko ravapo nderekuti munyika maindastry akavhara. The only alternative yasara nevanhu panguva yachiri inoiyi kuedza kuzviraramisa vanhu vachiita zvitengeswa zvavo zvinoita kuti vanhu vakwanise kurarama, zvinova zvezvimwe zvinhu zvinoitawo kuti chikamu chemhuri yese yemuZimbabwe chatangira nenyika dziri kunze iri nhau yokuedza kuda kuti upenyu hufambe zvakanaka. Tinozvinzwisisa chose kuti munyika takasangana nematambudziko akakura, more specially soon after the land grab ndopakanyanya kuita matambudziko edu. Asizve ndoda kuona mukana uno ndichitendawo kuti nezuro ndakanzwa muchirongwa kuti kune zvizvarwa zviri kuZimbabwe vari kuedza kuunganidza mari vachitsvagudza nemishonga nezvimwe zvese zvakawanda wanda.
ichokwadi
zvione kubatsira vanhu vari kumusha tinoda kukutendai nemoyo wakadaro kana vanhu vakakona kuva nefungwa dzine taridziro yakafanana naiyo yokuva positive nyika yedu ndine chirimbo chekuti tinemwe stage yatichasvika ichaita kuti tiyemure nevari kumushavo vayemure kwete kuti tingoramba tichingosora hapana chinobuda pahurumende hapana chinobuda pahurumende zvozodii kana taramba tichingodaro kuti hapana chinobuda hapana chinobuda hapana achazobudisa ndiani
saka imikurudziro yenyu ndeyekudii pari zvino taona zviri kutarisana neveruzhinji
kurudziro yangu yandina ndeyekuti pandati mumai vatsva musana mwana akatsva dumbu ndaanotida kuedza kubudisa pfungwa yekuti vezenders association pari zvino kana vachidzingirana nemapurisa kurarama kwavo vanokuona kwakaoma asi nguva imwe chetezve zvakare hurumende yasungwa neutare kuti izongorega vanhu vachitambudzika neurwere endizvo zvichionekarawo zvakati kuti mumaresearch zvinoonekwa kuti urwere uhwo hunouya nokuda kwetsvina dzinowanikwa panzvimbo dzakafanana nekutengesa nezvimwe zvinozongoitika zvisina kunge zvisina kugezwa ndaifunga kuti kudavo vemavenders association vaimbogona kugara pamwe chete nevari mumaguta vakuru vemaguta madzimei avo vana meya vachikwanisa kuvakurudzirawo kuti pari zvino tanga tichikumbira kudai hazvo muine kurarama kwokutengesa mumboenda panzvimbo dzaa dzatakataura tozoti taona kuti chirwere chanyangarika chapera togadzirirana zvakanaka kuti vanhu vakwanise kurarama neupenyu while least the government is trying on the other side dani kuti tingoramba tichiti government inoti ukudee tadai vanhu vachiti hazvigoni but vanhu vachifa vanhu vachiblema futi government handiti munoona dambudziko riripo vatesi
ehe munogona
kuti kuda
munogona kuti dee nechirungu here
hurumende
mombuti dee nechirungu kuti vamwe vanzwisise zvamuri kutaura
okay I'm just trying to say meanwhile problems are really affecting now each and everyone back home more especially of all those who are at home the only alternative for them to survive is about for them to sell any other goods which they think that could make their family to survive to bring food on the table but otherwise I wanted only to say while the government is trying also by all means to make sure that vaccine should have to be found to control this disease so called cholera I thought the city fathers and also the vendors could try to find a solution and sit down and come up with a solution and try to listen to the local authority and go to those places that are designated for them to sell their goods rather to go against the government because in as much as people are dying those people again they attack the government and we know that the government itself is struggling we know the reason why the government is struggling because the government does not have money and we are on serious sanctions that we are trying to come out of and I believe that if we can work together by supporting our government and also not forgetting those who have been trying to seek for donation outside there by in America and Britain we're really proud of you and that shows that you have got your country at heart not always to have negativity but to try to be positive with your country Zimbabwe is our country even us who are here in South Africa though we are not yet found the organizations that are trying to seek for donations and collect some money to help those people at home but I wish also if we can have such kind of an organization like that so that we can send money home to help our people who are in the hospital and those who are not yet also in the hospital due to the fact that medication is also running shortage in the hospitals
thank
that is
you
my only,
thank
request.
You so much thank you very much you have a blessed day
thank you very much for taking my call I really appreciate it
bye bye
yebo ke nyezwa ukuthi ecingweni silo mnumzana Thamsanqa Hadebe yena ke ngukansela we Harare ekuwatsana engasiya kwamukela kuhle
yebo icorrection ngukansela eDivarasekwa
yona iDivarasekwa kungabe kule yedaba lecholera lolu olukhulu okwedlula amaye amalokichi kumbe lina hayi lingcono
iDivarasekwa ka kulensuku asila daba lolu lecholera
yebo lisathi
asila problem yecholera kulensuku
ye kodwa lina liyenzani ngama akula esingathi threat ukuthi ngaba khona zinjani izitichi azidubuki yini amanzi akhona kuyahlanzeka kule mfundiso ephiwa abantu uyiphi imizamo eyenziwayo ngalolu do
right i-threat wo ikhona of course ngendaba yokuthi ama resources i-council aba malutshwane ukuthi sincede esingathi yona i-quick response or response time uma kungaduka ama-switch njengoba usazi ukuthi iDivarasekwa is one of the oldest locations kule i-population esekhule ukudlula ukulungiselwa ayayiyenziwe khona abantu ababelungiselwe ukuthi bazindlu ababahlale ezindlini lezi sebebaningi kakhulu ukudlula ukulungiswa hhayi kakwenze khona njengalokho lathi njengomakansela sesingene busy ukuthi sincede kwesinye isikhathi uyasitshela ngithatha ukuyimota kwami okuncane okungakwani ukuthi ngilithwane laba abantu abavulayo amasiweji ayabe edubukile ngensimbi zabo sometimes ngiyafanisa ukuhamba ngiyobachiya ngiphenduke ngizothatha insimbi zabo ngibobanike baqaliseke ukwenza umsebenzi ngokuba izimota zangikhona zingekho noma ukuthi azikwanelani ukuthi zingene yonke ndawo
ye umsebenzi omuhle kakhulu lowo kodwa eminye njalo imizamo eliyenzayo njengekhansili kuyini liyancedisa idolobho lonke kumbe hayi nxa wena kuwadi yakho kungela dobolo ngako akukho kunye likwenzayo
right kudolobha lonke leHarare ikukusebenza esikwenzayo kuma-full councils yethu lakuma-meetings esiwayenzayo sinika izindlela esicabanga ukuthi elakusasa lethu lingalungiseka sivalele lo mkhuhlane ekuphendukeni kodwa emalokesheni uma sengisebenza ewadini ya sengiphendukile ngingekho kuma-committee meetings lakuma-full councils le ndlela lazo engisebenza ngazo ezokuthi ngincede ukubonisana lalabo izisebenzi zekansile esekudistrict yayo ukwenzela ukuthi sivule esingathi ngama-drains aba amanzi angaflowi alokho ehlezi noma ukuma okungabanga ukuhlane uma amanzi lawa angachiwa enjalo ngoba ayingcekeza
ye kulungile sizwile kodwa ungabamba khonapho ecingweni sizaphenduka njalo kuwe sisathatha umlaleli
all right
hello
makadi enyisisi
chiripo makadi enyisisi mave
ai watiri wadi murikwi munaitwani uyezve muri kupi
ndinaitwa mire marete ndiri ku South Africa ku Pretoria
ai watipewo pfungwa dzenyu nedambudziko iri rakatarisana nenyika rekorera uyezve nekukwira kuri kuita mitengo
Alright, dambudziko iri ratiri kusangana naro kumusha wokusisima verinoti rwadzei. Ndanzwa mutaura angachitaura manji-manji achiti iye mavendors anofana kuti vanzwisise asi anofana kutarisa mativi ose nekuti 90% yevanhu vari munyika havana kwavanokwanisa kuwana chouviri vanoraramisa sei mhuri vanoda kubhadharira vana maschool fees wotarisira munhu akadaro anonzwisisa chirudzii asi ini ndandiri kuvimba kuti dai kuri kunzi hurumende yakwanisa kuclear bose ratasati dambudziko redu iri riri kunyatsobva papi mvura iri kubuda mumatepe ekumbaka handidi kukunyeperai ndakaendako ndakatadza kuinwa hainwike iyo pachayo yakatochinja ruvara vakakwanisa kupa vanhu mvura yakachena vokwanisawo kubatsira nemacleaning project kuti dhorobha rokleanwa I think izvinhu zvese zvirwere zvikaizvi zvinombodzikira kuwanikawo treatment
Saka tina kanzura vari panapa dai vaikwanisa kunzwa zvamuri kutaura regai tinzwe kanzura muripo here apo
Hello, Councillor, muripo here?
Ndiripo mikona.
Inzwai zviri kutaurwa nemuterera ari kuti iye shwiro yake ndeyekuti dai paikwanisa kushandisika ipapa kuti vana vapuwe dzidziso yekuwanikwa vachigadzira munzvimbo dzavanogara. Ameno, in council, are there such programs where you're teaching your people in your constituency to clean up and make sure that the areas are clean?
Yes. Tine chirongwa sometimes chatinoti isusu catch them young. Catch them young, inobata pakasiyana. Panyaya dzeutano, panyaya dzokuchengetedza nharaunda dzedu, kuitira kudoti kukura kwavanoita vange vachiziva kudoti kunaka kwekuonekera kwenzvimbo dzedu kwakakosherei, ende uyewo kunobatirei, ende uyewo iyo tsvina yachona yavane vachisanganidzana nayo inogona kubatsirika chipatinoti recycling. Vazvizive kuti vakaunganidza inogona kuvadzorera kuti dzimari. Ivo vanhu vanozobatsira kana vanga vabereki vavo kana ivo vawane dzimari dzokutengawo mapensel nezvimwe zvinodikamwa kuzvikoro.
Aiwa, basa yenyu makadaro. Kola Miriam Mazvinzwa here zvataurwa nakanzura?
Zvavari kutaura tiri kuzvinzwa, asi so far takada kuta mamiriro akaita zvinhu ka munhu chouvira anochiwana kupi, nokuti choda kutarisa kuti vanhu vari kuda kurarama sisimafe. Havana chekudya, havana chekuti vakwanise kutengera vana mayunifomu. Zvikoro zvedu zvinobhadharwa maschool fees. Dai tanga tine zvikoro zvinoendwa mahara, zvaida kurerukira vabereki dzimwe nhau. Asi apo makada kutarisa kuti tinofanira kuti tibhadhare mari chikafu chinodiwa kana chibhadhara chinoda kubhadharwa. Saka vanhu vanokwanisa here kurarama pakadai?
Aiwa, mashoko makukutu. Tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa. Muve nezuva rakanaka, uyezve musanete kuramba muchiifona pano pachirongwa ndechenyu. Bye bye. Tine mumwe mutereri zvakare vanga vasoda kudomwa nezita. Hello. Hello, caller.
Hello.
Hey, taurai henyu, tanzwa kuti mati hamusoda kudomwa nezita. Muri kupi, caller?
Ndiri kuGokwe.
Kwakadii kuGokwe?
KuGokwe kwakaomba.
Taurai henyu pfungwa dzenyu.
Pfungwa dzangu dzinoti chirwere chekorera chiriko, tiri kuchinzwisa. Mazenda tirimo, asi chiri kunetsa ndechekuti vanotidzingirira vachiti endai kwakati. Sesu pano pasenda tiri kunzi endai kucraft. Kucraft kwacho ukaenda seri kwejira uri ndokutoireti kunotori netsvina imwe isingaiti. Wozoti ukapinda munobikwa zvikafu ukadya ukanzi enda mutoireti, aini haudzoki kwauri munhu wakanaka. Asi vanomanyisa vari panze ava vachiti kwanzi ndiko kune tsvina, ndozvinotirwadza izvozvo.
Saka mati imimi muri kuita zvokutengesa muri kuGokwe, dambudziko iri rekorera rasvika here kuGokwe ikoko?
KuGokwe hakuna korera.
Ehe, asi mishuwiro yenyu semunhu anoita zvokutengesa ndeyeyi takatarisa mararamiro amuri kuita pari zvino?
Tasingokumbirawo kuti dei vanga vatipapo kutengesera pakanaka, sekuti zvinokaona first day yatipenya kudzingwa. Vanhu takanoungana murengi, murengi macho futi toireti dzirimo haziiti. Vamwe vane vana vanenge vavanavo vachishanda navo, anongonzienda unoita tsvinapo. Hapari kubikwa sadza, hapari kutengeswa mafrizita, hapari kutengeswa makabhiji. Ndo matori nautsvina usingatomboiti.
Saka kuti munyatsotimi magutsi kana moda kuti mugadzirisirwe sei ikoko kuGokwe kwamuri?
Tisusatimbokumbira kuti dei vaita vanhu vokutengesera saipapo. Sei zvikuru sei nenyaya yekorera, toda matoireti nemvura.
Aiwa, tinotenda chaizvo. Muve nezuva rakanaka mama, tinofara kuti matitaura nemi muri ikoko kuGokwe.
Nokuti zvezvimwe zvokuti zvepolitics zvinongowanda. Isu tiri vanhu vokuno kumusha, asi vanenge vachitanzi vamwe tiri vanhu vokumusha. Unotonzwa nevamwe vakaruza mubato riri kutonga vachiti makoti madii muchakaura, manje zvinotirwadza.
Wo ndo zvamazwi avari kutaura ikoko? Aiwa, mazwi asina kunyatsomira zvakanaka, asi tinokutendai mama kunge manga muinesu, uyezve tinoshuvira kuti muve nezuva rakanaka. Saka regaini musati maenda, pazuva muri kuita mari nebasa rekutengesa iri?
Mati.
Pazuva kana muchinge matengesa munotengesa chii?
Tinongotengesa tinobva kumuchati tinengesa mazhanje nezvimwewo zvakangosiyana siyana, maorenji nei.
Saka munowana mari yakamira sei ipapo?
pamono wangu wazungokwanza tema zwabe wa msinga zingiri kupa wangu wazungokwanza kuwa na $20.
Mm-hmm. Ayu wapaka na Taurei.
Zataita imina ambigari muta unimusimuka kwe zenda. Inoka wangu kumusha kupa marzeva. Tokila kombi tienda kusenda. Tono tienge sali chidoka kumba.
Mm-hmm. Ayu wa muve nesu warakana kama mama.
Ayu wa mazita.
Bye-bye. We have another caller regating the quavari. Hello, caller. Hello, caller. Hello, caller. So I don't know. I think my caller, maybe the phone is not very clear.
Yes, and we also understand Councillor Thamsa Ngahadebe of Tsivarasekwa is also gone. But ubesichasisela ke lapho ukuthi kuhamba njani khona ngale lanxa yakhe wading alakholelo kunenganga ukuthi bangcedisana njani. Labanye lokuthi bayenzani njengecouncil.
Hello, muripo here kola?
Yes.
Ehe, munaitwani muri kupi?
Yes, I'm Modesta Taringa and Victoria.
Taura yenyu sisi Modesta tinswi.
Hai, ndulongo ufunzo, ndulongo ndo, ndikole raya zara kuzimbabwe, zara ndifungo zio, ziri fanda seyi.
Ai, wakole raya ilikunzi, yanyanyo utekeshera ku Maduroba. Uyezve parizvino yakauraya vanhu vanokwana 50 asi hurumende iri kuedza nepainogona kuitira kuti iwanikwe iyo ichipa vanhu mishonga nezuro vakatanga chirongwa chekupa vanhu nhomba yekudzivirira chirwere ichochi ndo zviri kuitika
saka iri kuwanikwa kupi nekupi dzigoo dziri nogara kumasvingo vari kutaisati vasvikao
kumasvingo pane vainzi vakabva kuHarare vachienda ikoko kunenzi kune makesis omamwe akaitika ikoko nekwamutare nekubhulawayo asi kubhulawayo harisati yauraya zvayo munhu asi pari zvino vari kufa ndevanhu vemuHarare
hatifani zviri kuchinja here
moturamba muchiteerera ipo pano regai timbotora vamwe sisi rambai muchiteerera ndo patichakupai zviri kubuda imi mozodzoka. Thank you so much. Bye-bye. Esther.
Yebo ke laba basanda kusixhuma lanxa nje singasela isikhathi esiningi esiseleyo kodwa ulokhu lethuba lokuthi lawe ungasichayela ucingo ungene kuhlelo la usikhulume ngodaba lolu olwekholera siyakhumbula ukuthi lanxa lapho hlala khona ingekho kodwa kunengi okungenzakala ukuthi layo uqhamuke uthini wena ngempompi zamanzi khona ngapho uthini ngamanzi atshona ekhona yini ezimpompini njalo izitichi lezo ezamasuwage azidubuki yini njalo wonke kule mfundiso yeneleyo yini ukuthi umkhuhlane lo lingawunqaba njani njalo wonke khona okuliya kuthola yini sikhangele njalo ukuthi le ntengo yempahla iyakhuphuka abantu bakhala lapha bathi impahla azisathengeki intengo ebikhona ngenyanga edluleyo lekhona lamhla nxa siqathanisa yehlukene kakhulu njalo ke sitshela wena ukuthi kwenzakalani njalo kuyini okunye osokusilela ezitolo njalo kuyini ofuna ukukhulumende akwenze ukuthi uhlupho lolulunge lube nganeno usichayele ucingo.
Mm-hmm. Kune avo vachangobva kupinda muchirongwa chedu nhasi tiri kukurukura pamusoro pedambudziko rechirwere chekholera denda iri riri kunzi rauraya iro vanhu vanosvika 50 asi rakanyanyotekeshera muHarare tinafaraiti madidi ari pano paFacebook page yedu yeVOA Shona ari kuti kindly call me ndobvaisa namba dzake dzekuZimbabwe tichaedza kukubatai kuti mutipo kuti muri kupi uyezve kuti kwakamira sei kwamuri ikoko panyaya yedambudziko iro rekholera takaona nezuro bazi rezveutano rinotungamirwa iro na Dr. Portia Manangazira vachienda ivo kunzvimbo dzakadai seGlenview vachienda kunopa vanhu nhomba dzekudzivirira chirwere ichochi uyezve vari kuti nemusi wesvondo vachange vari kuwana mimwe mishonga yekuti chirwere ichi yekuti chirongwa ichochi chavari kuita chekubaya vanhu nhomba chiende kune dzimwewo nzvimbo saka ndozvatiri kukurukura ipo pano kune avo vachangobva kupi nda muchirongwa chedu. Regai tende tiri kunzwa kuti pane mutereri. Hello.
Hello, mama Mavilas.
Magadiko tiri kutaura naniko?
Nama bangko mama gadi ndondente.
Ah, ngi fine fine ngibo.
Muripo zenyu.
Tiripo zvangu makadiko ko murikupi.
Ndile ndondendala mpazi kankomo.
Yebo, kunuma ustandakile lo. Mina mina ngiyadoba doba.
Bari bitele bitala. Ndekurumidza.
Okay, taurai tinzwe modzozo kuendesa ikuna sta uko. Taurai tinzwe
kubva. Eh, vane basa rakakura vanhu veZimbabwe. Hurumende ine basa rakakura zvikuru chaizvo.
Ehe.
Ava kurumidza kukumbira kukumbira menyika vatimire mapaiti manyu manyu. New pipes. Ndari kuti vopota vachitaura, haimbopera korera.
Ehe, aiwa
shuwa. Ava kurumidza the basic very cheapest thing. Vochinja malaini wavari kudhonza mvura.
Ehe.
Vochera manyuwa voisa mapaipe plastic. The very cheapest thing. Sezvi kuitika munomu vanada Botswana munomu.
Mhm.
Avachashandisa that old technology yakafura kudhara yaya. Ine ngozi kuvanhu.
Okay.
Tinhu dzekudhara dziya dzine rusi dzinoita se haimbopera. Plus government yakakanganisa kugarisa vanhu ichingoregera ichiita urbanization kutora vanhu mareserva vachivaregera vachiungana mutaundi.
Mhm.
Ine ngozi dziyazi.
Aiwa mashoko. Sezvi
kuona kwanana DRC vanhu vanouraya nechiachi inonzi bhora because vane vakaungana.
Okay, ayi wapakanaka vangoma.
Mazvaro kune michini, the one chin that you know gonna wisa from Plumpy to Harare. Michine mantu nengwa chera wafura kubla. Uri ega uchizvisira jeta kisa se vani vatera mashure vachifushira mapipe e plastic, wo connector from those pumps dzinodonza mvura, yoenda straight kwavano supply vanhu. Wosiyana nezvakawanda izvo chinda. Votsvaga marihombe hombe chachaita izvozvo hazvimbopera izvozvo vanhu vawandisa kuHarare is overpopulated.
Aiwa mashoko akanaka chaizvo
vakakanganisa vakakanganisa vakuru vetu chacha varikangakanganisa unonzwa unoona nguva yevanana sukuwere unonzi chakugadzira nevanana chombo chichakupai mastendi kuHarare chichakupai mastendi kuHarare why they can't build complex vanana murewa vananani modern complex vosupplyers vinyukoko vanhu vaona manyu. Hakuna kana dhorobho yakavakwa neZimbabwe, the latest town yokunzi yakavaka ikaisa macomplex ikaisa mashopping mall kuti standekile kana iwewe mabhele zvinogona kusupplya nhumbi dzako dzinobva kuAmerica dzichitengesa ikoko dzichitengwa nevanhu. Kuunganidza vanhu kunge mbeva, one place zvine ngozi.
Aiwa ichokwadi.
Chero masoja, chero mapurisa, chero ani nesi, chero ani tichatofa tichipera neizvozvo zvine vanhu vasina pfungwa. Vatichinjei pfungwa dzedu tiite zva zvine musoro tidanane sezva Joshua Ngoma aitaura kuti itai sevana vevhu mudanane.
Aiwa mashoko akanaka iwayo vakoma
kati ukasadzidzisa vana ava muvadzidzise mari vachakushupai mangwana ichachupika mari ichapera zvese zvopera.
Aiwa tinokutendai vangoma
zvopera mari hakuna zvese hazviti havakumbire nekukurumidza vachinje dzati ese malaini emvura yavachinje vaise new lines dzinodhonza mvura yakachena hazvimbopera izvozvo.
Aiwa tinokutendai vangoma muve nezuva rakanaka.
Yehosha iriubva kuvanhu vese vakagara ukatarisa kwese kwanana mbudzi kwakwa kwese inzvimbo dzanu dzakachengeta zvichifidha Harare zvichifidha makampani chiita se vakangoregera because vaitsvaka makampeni vachiti garai kusina kana maplani zvine ngozi izvozvo mabhelas zvine ngozi hombe. Chero iwewe vangangodonza vanhu uchingovagadzira paya garisa payadhi bako sezvo zvataita papa uchinzi ndine marocha 100 payadhi toilet 1 zvine ngozi mabhelas.
Aiwa tinotenda chaizvo vangoma muve nezuva rakanaka. Mr. Nkomo there is very, very passionate. And, you know, he literally is saying that Harare is overpopulated and the government should really take out the pipes that are there now and replace them with new technology. He was giving the example of Botswana and he was saying, you know, Botswana is now using new technology and a problem like cholera is caused also by overpopulation.
Yeah, ngoba infrastructure liana ya yenzelwe abantu abalihlekana kodwa abantu lokho besanda. Sibonge bonke abasixhasileyo kuhlelo lwethu olivalelisayo ngusithandekile.
Ende tinotenda vese vanga vari pachirongwa chedu chanhasi cheWomen's Round Table. Tinokutenda ichaizvo. Totenda vatsame wadzai vambouya tikatendotendazve avo vanga varipo se vanotiteedzera paFacebook pamapage edu tese VOA Show na VOA Ndebele. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti ngatisanganei zvakare izvondo rinouya. Let's meet again next week here on the Women's Round Table. Have a blessed evening. And hopefully next time when we meet, we will be discussing something more pleasant than cholera, which to this date has killed 50 people, with plenty more being afflicted. I'm Marvelous Mhlanganya, who is saying good night.